kushanya kwa masisi tinoti chiro chatinonga chinga tingakurudzira kana tikati chinhu chavari kusimudzira kubva pakasiwa na former president weBotswana vaIan Ntsevetsekama. Tinoona kuti munhu angaine dambudziko zvakanyanya nezvimwe nyika kana neBotswana ndi president Mugabe wavakasiya basa. Saka tinoti kushanya kwa masisi mabilateral relations ari kuramba achisimbiswa, uyewo tinozvikurudzira pakuti naivo vari kupindawo muZimbabwe vachinzwisisa nokuzvionera pachavo mamiriro akaita muZimbabwe pane zveupfumi, pane zvematongerwo enyika, vachionawo semunhu ari kutangawo basa, munhu ari kuda kunzwisisa nekunatsokuva netsvagurudzo yake yakazvimiririra pamamiriro enyaya yeZimbabwe nekuzvizivisawo kusadhi. Saka toti zviro zvingori normal kati chinhu chagara chinogara chiitika kuti mutungamiri achitanga kupinda, saka kuramba achida kunzwawo nekunzwisisa mamiriro azvakaita kuZimbabwe.
Tinoona kuti kuchamhembe kweAfrica, zvikuru takatarisa Zimbabwe, South Africa naiyo Botswana, kune vatungamiri vatsva. Zvii zvingatarisirwawo neSADC kuita mukubatsirawo vatungamiri vatsva vatichitarisawo Zimbabwe?
Takatarisana neZimbabwe pavatungamiri vatsva, tikangoti kaitikiro kana kuti kapindirwo kaitwa navatungamiri vatsva vari muSADC. Takatarisa vaRamaphosa South Africa, vamaSisi Botswana nayo yedu Zimbabwe vamunangagwa, kaanogona ngekari kanzira kasina sarudzo yakanyanyojeka inonzwisisika kazhinji, kakangwe takaika musiyiranwa siyiranwa kakanyanya kurerekera zvikuru kumatongerwo enyika kana mapato avo kupfuura nyaya dzegavhenensi. Ndingati vapinda zvakanyanya nepolitical directive kupfuura maissues egavhenensi. Saka ndingati vanogona kunge vatototi vati vachikwata kana kaklabhu kavo kemapindiro avakaita. Saka zvakakosha kuti vamasisi vauye vachibvoonana vachinzwisisana nematorero avakaita masimba hongu. Zvino zvakatevedzerwa zvaifanira kunge zvichiitwa, asi zvanga zvisina zvazvosarudzo zvakanyanya kucheka mukati.
Tinoonawo kuti ivo vatungamiri vaviri iva vamunangagwa navamasisi vari kutarisirwawo kukurukura nyaya dziri muSADC, mudunhu reSADC irori. Zvii zvikuru zvamungatarisira kuti vangataura pane zviri kuitika muSADC?
Nyaya hombe dzakanyanya kukosha dzingava dzakakosha kuSADC dzatinotarisira kuti vange vachiongorora nokutarisisa inyaya dzakafanana nenyaya dzaigara kutaurwa dzekuti tichazenge tiine freedom of movement munyika dzeSADC, dzinosanganisira nyaya dzemaone currency, wamaone passport. Of course tinozivisa hedu kuti zvinhu zvinogona kutora nguva yakareba zvisati zvavepo, asi regei dzaitaura tichikuti vanogona vachikurukura zvavo nyaya dzekungodyidzana, kana kuti chikuru chiripo tingati vanhu vari kungotanga kungozivana muutungamiri hwenyika, nokuti SADC ichine zvizhinji zvaichange ichifanira kunge ichizadzikisa